andione sokunge pane zvizhinji zvichachinja nokuti zvinoita sokuti kuma opposition parties vachamisa vagara ndivo vanga vaine vanhu vakawanda mumashure mavo.
Kana tikatarisawo musawira wanga vavakwa nebato ravachamisa nemamwe mapato ekunze kwenyika, munoona sokuti izvi zvataurwa nedare redzimhosva pane zvazvinochinja here kana takatarisa tindoti international relations yebato iri nemamwe matisawira ari kunze kwenyika?
Kubva ndingati gore rapfuura iri zvichiuya kuno, vachamisa vanga vaakubuda kunze kana kumira vachiti ini ndiri leader weMDCA, and ndinoona sokunge vanga vaakugashirwa sokuti ndileader weMDCA, and vanga vachigashirwa kunyika dzavanga vachifamba kunyanyanyanya pamusoro pekuti ndivo kumaopposition vane man numbers, andikati vane gungano rakakura ringanzi ndori nezwi rakakurisisa, and vanga vachigashirwa in that capacity, and andione sokuti judgment iyi ingasandura izvozvo nekuti vachiine gungano iroro mumashure mavo. Mukatarisa imi zvanga zvichimbotaurwa pakuburikidza nemusangano unonzi Pollard uya uri kubatsira hurumende, mukatarisa imi zviri kunzi maambasada mazhinji nedzimwe nyika dzakatikomberedza vari kubvunza kuti tingasvike kupi nePollard iye kana vachamisa vasipo, nokuti ndivo vane gungano guru kumaopposition. Saka ndichitarisa zvese izvozvo ndinoona sekuti standing yavo, chimiro chavo kunze, neimpact yavainayo mupolitics dzedu, andiri kuona sekuti judgment iyi haina zvizhinji zvaingasanduri kuburikidza neforeign relations dzavachamisa as leader weopposition.